Mutongi wedare repamusoro wa Isaac Nzenda vaudza magweta anomirira vagari uye ehurumende kuti vawirirane pane zvinodiwa kuitwa. Gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Environmental Law Association ZELA vaDarlington Chidarara vanoti mutongi abvumirana navo nerimwe gweta raimirira hurumende vaCaleb Mucheche kuti vagari varipwe kutamiswa kwavakaitwa kubva kwavaigara sekuimbiswa kwavakaitwa uye muripo uyu uvepo mushure meongororo inofanirwa kuitwa mwedzi mitatu isati yapfuura.
Iriko kunovanhu vari kutonzi mangova ari kuti kunovanhu vanangwani compensation inogona kusvika kana kuma 200,000 jaiko. Saka information iriko kune vaidya mari. Saka tine 3 months dzekuti tikwanise kudii kupiwa judge kupiwa information iyoyo. Kana zvichizenge zvaregedza kuti takudzosana kuti pai pamberi pematare.
Mugari wekuada Transau uye vari sachigaro weada Transau Relocated Development Trust vaDonald Mashaure vati vafara nemutongo wabuda nhasi sezvo uchipa chiedza kuvazhinji.
Zvabuda mudare nhasi izvi zvinotitifadze ngekuti zvine a ray of hope. Tinofungidzira kuti zvinhu zvedu zvichadini zvichafamba ngekuti utongo hwavapo ngehwekuti mhosva yatobvumiwa. Vanoziva kuti mhosva vanayo, vanofanira kuburitsa madocuments acho and everything, then from there tinenge tiri pakanaka.
Mumwe mugari wekwachiyadzwa uye vari sachigaro weMarangi Community Development Trust MCDT vaMarvin Mudiwa vatiwo yange iri garo ziva kuti vachahwina nyaya iyi kudare repamusoro.
Kubva kuna judge watifadza nekuti judge ari kuona kuti nyaya dziripo, asi kungoti kwetakanga takaise nyaya yedu vanhu vetakanga takataura kuti mumapepers ndo vanofanira kunga vari marespondents vanga vasiwo. Saka nyaya iripo yayekuti takufanira kuendesa mapepers edu erelocation kuministry of local government, asi nyaya yedu ine chimiro, nyaya yedu yatambirwa. Saka naizvozvo kwatiri tinoti tahwina nyaya, ende takamboihwina futi kucourt yekutanga payakanzi vanhu vanonga varilocatwa vanonga vakuda kurilocatwa panofanira kuti vanhu maparties ese awirirane kuti compensation yakamira sei. Saka danho ratorwa nemutongo mamutare munomu idanho ranokosha, idanho richatibatsira futi kuti kune marelocations achaitwa futi. Tine nyaya dzekwakusena vachada kurilocatwa, saka iyoyo nyaya iyi inotipe hwaro hwekuti taane pekutangira kuti kana munhu achida kurilocatwa chii chinofanira kuitwa, compensation yacho inozodeterminwa sei. Saka danho iro riri tafara zvikuru.
Vamucheche avo vange vakamirira hurumende mudare vati vanotarisira kuti panopera mwedzi mitatu vanenge vawirirana nyaya yemari inofanirwa kubhadharwa vagari ava. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lloyd Moyo.